Vamunanga kwavataura mashoko aya mushure mekuvhota paShewood Park School nhasi mangwanani. Vati kunyange hazvo pane vamwe vakaita sevaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanoti munyika muna runyararo, ivo vanoona sekuti muZimbabwe mune runyararo rusati rwamboonekwa munguva dzesarudzo.
Ndinofara chose kuti kukambena kwakaitwa murunyararo nhasi kuvhota kuri kuitwa munyararo, uye ndinovimba kuti runyararo urwu rucharamba huripo kunyange sarudzo dzapera.
Vati munhu wese munyika kusanganisira vaMugabe vakasununguka kutaura zvavanoda pamusoro pavo, zvingave zvakashata kana zvakanaka. VaMunangagwa vaenda kunovhota nemudzimai wavo amai Auxilia Munangagwa, avo vati vanotarisira kuti murume wavo nebato ravo vachakunda kuti varambe vari pachigaro chemutungamiri wenyika.
Tatarisira kuti tichakunda musarudzo. Ini ndakatotanga kushanda safirst lady, saka ndinotarisira kuramba ndiri first lady.
Amai Munangagwa vatiwo vafara kuti sarudzo dzaitwa murunyararo, uye munhu wese apiwa mukana wekuvhota pamadiro. Vatiwo vakagadzirira kushanda nemunhu wese semudzimai wemutungamiri wenyika. Amai Rudo Musamira pamwe avo vavhota paShewood Park Primary vatiwo zvinhu zvafamba zvakanaka, uye vafara nemabatirwo avaitwa nevange vachivhotesa.
Zvanati zvinenge zvachinja, zvakadzidza izvi. Zvandinakidza kuti zvakandojeka kubatwa kwacho kwetatiri kuitwa, zvanga zviri kubvira kutotikomborera. Iyo zvita kutodzokere kumba tambungati kutotika kuti maiwe ngatibve tatoti ngatichafa ngenzara, asi aiwa tadziri kubatwe zvakanaka.
Munzvimbo zhinji dzashanyirwa neStudio 7 Mukwekwe, vanhu vange vari kuvhota murunyararo, uye pange pasina matambudziko akawanda ange achisangana nevange vachivhota. Amai Fortunate Chitongo vanogara mumusha weWeverly Mukadoma vatiwo vavhota zvakanaka pari Muka 3 High, uye vanotarisira kuti munyika mucharamba muine runyararo vanhu vachigara zvakanaka.
Tangobhota muzvakanaka pasina kana kutyisa, pasina kana chii, kungopinda woita zvinhu zvako pamaminiti mashomashoma wotobva wabva.
Vakawanda vange vachivhotesa vati zvinhu zvange zviri kufamba zvakanaka, uye munzvimbo zhinji vanhu vange vari mumitsetse vachimirira mukana yavo yekuvhota. VaEmmanuel Govo ndiye mumwe wevange vachivhotesa Mukwekwe.
Tine mapolling stations 2 Shield A and Shield B. Shield A expected voters is 591, Shield B 591. Tavhota kuseni, mastations ose avhurana 7. Tatanga zvakanaka, hapana any issues or any problems. Machallenges atina kunge takasungana naka nyakawanda patatanga, tisingazivi pakuzondofamba kwezvino.
Mapurisa ange akawanda mumugwagwa nemunzvimbo dzekuvhotera achichengetedza runyararo, uye veruzhinji vati runyararo runofanira kuchengetedzwa kunyange sarudzo dzapera. Pane vanhu 23 vari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika, uye tsvakurudzo dzakaitwa dzinoratidza kuti makwikwi ari pakati pavaMunangagwa navaNelson Chamisa veMDC Alliance. Ndakamirira Studio 7 Mukwekwe, ndini Godwin Manguja.